Vakafano bata chinzvimbo chemutauriri rwebato rezapu vaipitule maposa. Vanoti bato ravo riri kushushikana nekuti nyaya yekuvigwa kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi iyi inenge iri kuitwa zvechihwande hwande. Izvi zvinotevera mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko munguva pfupi yapfuura vakati hurumende yakatotanga kuvaka zvivakwa panzvimbo dzinozivikanwa kunzi pakavigwa vanhu vakawanda vakaurayiwa panguva yegukura hundi pamwe nekuviga zvakanaka mapfupa evamwe vakaurayiwa panguva iyi. Asi vamaposa vanoti hurumende inofanirwa kuve nehwaro hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi hunozivikanwa nenyika yose.
Zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitwa muchihwandehwande zvatingati clandestine kuchirungu. Tinoziva kuti vakazvitaura vari kushanyira hama dzavo kumatovoko paprivate homestead, asi toziva kuti national issue iri mupublic domain, zvokuti tinotarisira kuti yanga achitifanira kutaura zvakajeka panational platform. Tozoshamisika zvakare kuti musi unowu kutanga kwamacha akamboti hakuna mari yeberos achaitwa nokuti zvinopikisana nechivanhu chedu, asi nasi uno akuchinja achiti vakatotanga kuita maberos. Zvakare tinoshamisika kana vachiti vakatotanga kuita basa iri, nokuti tinoziva kuti vanhu vakaurayiwa vaivai vazhinji vavo tingangoti vese vanga vari vanhu vezapo. Hapana consultation yakamboitwa, saka pasina consultation yakadai tobva taziva kuti hapana vanhu vakawanda vakuzviziva izvi.
Vamupoko ndiwo gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana, uye vakazivisawo kuti hurumende yakatotanga kupa magwaro ekuzvarwa kune dzimwe hama dzevakaurayiwa panguva yegukura hondi iyi. Vamaposa vaudza Studio 7 kuti bato rezapu rinotambira kupiwa kwevanhu vakabatwa negukura hundi magwaro ekuzvarwa pamwe neekufa kwehama dzavo, asi vati kuita izvi hakuziko kupedza nyaya, vachiti pane zvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa nyaya iyi.
Mubvunzo watinawo wakakurisa ndokuti pamatestificates vanonyora kuti chii sechikonzero cherufu. Tichitarisa kuti havasati vavhura nyaya iyi totaurirana, potaurwa pozivikanwa kuti pane munhu akauraya vanhu, pane vanhu vakaurayiwa, zvakare pane vanhu vakarasikirwa nevanhu vavo, yatinoti closure. Hapasati pava nekutaurirana ende hapasati pava nemunhu ati abvuma kuti ndini ndakauraya vanhu avazveshuwa nezvikonzero zvakati zvakatyana. Inyaya inotisiririsa, inotisuwisa zvakare sezapo kuti vatinofunga kuti ndo vatungamiri vedu havasi kuseva mainteresti evanhu.
Pakutanga kwakurume, vamupoko vakabuda mumapepa nhau ehurumende vachitaura kuti hurumende yaisazoviga patsva vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda panguva yegukura hundi, asi kuti panzvimbo dzakavigwa vanhu ava pachaiswa zvivakwa zvinoratidza kuti pane vanhu vakavigwa ipapo. Sachigaro wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu reMatabeleland South vabekezela fuzwayo, vanoti hurumende haina shungu nekuita zvainoziva zvinodiwa nevanhu pakugadzirisa nyaya yegukura hundi, uye vanotsigirawo nyaya yekuti panofanirwa kuve neurongwa hwakajeka hwekugadzirisa nyaya iyi.
What people want kumaDebeleland vamupoko vanozviziva, niko zvino vaakutaura opposite yezvavanoziva kuti ndo zvinodiwa nevanhu. Vanhu vari kuda an open dialogue, vanhu varikuda maexplanations kuti vele chicha kamboitika, ndiani akaita izvi, umwe akaita izvi. Then from there mwoyo vanhu ikagara pasi, ndo pasotanga kuti all right, ngachinoita chi mariburial vaya vane mamas grave, tinomaziva mazita evanhu ari mumamas grave. Mwene waiwo nezita rehama yake yakatorwa ikaenda kubhalagwe ikasadzoka, ononyogwa mazita aya paya paya. Zvadi zvapera, tataurirana tawirirana.
Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti vamupoko vanofanirwa kubudira nyika pachena nekutaurira dare reparamende urongwa hwavainahwo kuitira kuti pasazove nevanofunga kuti vari kuita zano ndega.
Pane pachida inonzi Act of Parliament inovapa masimba ekuti vaite mariburial, but iko zvino tavanzwa vachitaura kuti vatotanga. Tida kuziva kuti vawana masimba kupi, vakatanga kupi, endi vanofanira kuzvitaura izvi muparlament, nekuti vakangozvitaura parufu kana kungozvitaura pagravesite yava Masurugu, it does not become a national policy. Endi tachikumbirawo maparlamentarians abvunze kuti position yehurumende inoti chii nemariburial, nekuti vakuramba vachikanda mastatements vachiti aiwa hazviziso, aiwa ndizvo. Saka tida kuziva kuti position ndeipi chaiyo.
Veruzhinji vane maonero ekuti hurumende haidi kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo pachena. Vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu emidlands nematabeleland. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti munyika muchaita kuregererana kwechokwadi nerunyararo chairwo kana nyaya iyi yataurwa nezvayo zvizere. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.